Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitsenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro kana kava tereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo gunyana 3, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kugadzwa zviri pamutemo mangwana kuti vatungamire nyika kwemamwe makore mashanu. Asi mutungamiri webato guru rinopikisa Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti vaMnangagwa vari kukurumidza kumedza kutsenga kuchada nekuti munyika muchine gakava pasarudzo. Tichakupai zvabuda mitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri akamirira kugadzwa semutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kugadzwa zviri pamutemo kuNational Sports Stadium muHarare mangwana kuti vatungamire kwemamwe makore mashanu. Kunyange hazvo sarudzo dziri kunzi nevakawanda hadzina kufambiswa zvakanaka. Vamwe vatungamiri venyika dzemuAfrica vari kuuya asi vamwe vane chitsama havasi kuuya zvinonzi zvinoratidza kuti kusatambirwa zvakanaka kwesarudzo idzi kunogona kunge kopa kuti Zimbabwe ibatwe seyakageza negoka munyama nedzimwe nyika. Vatungamiri vazivisa kuti vari kuuya vanosanganisira Basiru Ramaphosa vekuSouth Africa, vaFelipe Nyusi vekuMozambique uye vaFelix Tshisekedi vekuDRC. Vasiri kutarisirwa kuuya uye vatotumira mashoko kuti havasi kuuya vanosanganisira mutungamiri wenyika yeBotswana vaMokgweetsi Masisi, mutungamiri wenyika yeZambia vaHakainde Hichilema, mutungamiri wenyika yeTanzania Amai Samia Suluhu Hassan uye mutungamiri wenyika yeKenya angakokwawo vaWilliam Ruto. Mutungamiri webato reCC vaNelson Chamisa vanoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanofanira kuti vaone kuti munyika maitwa nhaurirano vasati vakurumidza kunotora mhiko. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Chakufanira kunzwa ndechekuti munyika munofanira kugadziriswa nyaya yekuti mune misarudzo dziri pamutemo dziri pachinde dzinobva muchiri kana munhu wese. Asi kuti isvike ikoko vanoda kuti pachiva kuwerengedza pfungwa dzedu vese vari munyaya iyi tichibatsirwa neSADC, tichibatsirwa neAU, tichibatsirwa nedzimwe shamwari dzedu dzenyika kuti tive nekuyanana panyaya yemaoniro esarudzo dzakabuda kuti tibudise chinhu chimwe chinoita kuti nyika ino ive ichiremerera. Nyika ino haiita dzinotrafia kana kuti mamwe makore mashanu nekutambudzika. Ndicho chinhu chandakataura ndechatakutaura kuti kutenda mberi ndopatsara pachinhano chokuti tapedza izvi takuchienda mberi nekuonesana kuti zvinoda kugadzirwa ndezvipi uye zvinogadzirwa nani uye rini.
Asi mambo otaura here neveSADC nevamwe kuti vabatsire kuti nhaurirano dzamuri kutaura idzi dziitwe? Zviri kufamba sei ipapo?
Zvose tatopedza muchaona kuti isu takagogoka mikova yose yeSADC tapinda mumakonhi ese nemagedhe ese emuAfrica. Vakuru vese vakatongwa zvenyaya iyi tokutaura kuti chinoda kuitwa munyika muno zvino zvese zvinanhangirirwa kuitwa zvekuti pazoitwa mutambo unoda kuitwa mangwana uyo naamunangagwa hako umhanyara wachiinda acho chiripo
Takanzwawo munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vachiti vari kunetsikana zvikuru nezviri kuitika muZimbabwe. Muri kumboita hurukuro here neUnited Nations?
Chaizvo, mashoko edu ari kusvika ikoko, tinepfetse inosvika ikoko, nenhaurirano nemashoko atinogovana nekuchinjana maererano nenyaya dziri kuitika idzi.
Asi takanzwawo vaMnangagwa vachiyambira kuti vanopikisa vakada kuratidzira vanoitwa kanyama kanyama.
Uko kwangu kutaurawo kambi unoda kuti zvionetsa kazhinji kana munhu achinga abva musarudzo vanhu vanofanira kunge vachikorokotedzana kwete kunge vachipumhana uroyi kana kutretenana ipapa akanda kuti vanhu vari tinokutendai kwete kuti unoti iwewe wabva musarudzo unotaura kuti ndichabata munhu zvakati hazvizi zvemangoromera izvi nyika yedu mangoromera izvi takaita dambudziko esarudzo dzinokonzera kupokana dzinembonga bonga uye dzina kufamba zvakanaka zvinozikana nomunhu wese nesaka chikoti chakati hai hatidi kupedza nguva tichienda kunyaya yematongerwo enyika iri pachina yaunei tonotsvagazve rimwe mutongo garava maenjarise hapadi mutongo garava panotongoda kuzikana kuti garava haagoni kupinda apa maenjanise uripo watotaura sadhadhi maenjanise uripo ehi yataura maenjanise uripo vana vezimbabwe vataura kuti ii
mutungamiri webato reCCC vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba kuti tinzwe divi ravo panyaya yenhaurirano iri kutaurwa navaChamisa.
You might want to know kuti mukuru wenyika akatopa indication yekuti Pollard as an institution for reuniting losers and winners remains. So really, it's up to Chamisa to embrace that goodwill, to stretch his hand out, or to continue to snub, in which case he ends up losing everything. Yeah, peace. I think I am. Now my examples on the continent. I know that the chief position is to get a negative mineral. Now! And it, but also for a liberation movement, you know, via conflict and what conflict does to a society. I think we are the best professors in terms of teaching peace and the need to preserve it. It's unlawful and unconstitutional for anyone to mull even the idea of causing a democratic upset through collective action. There was a 2 years, as I said, it's not provided for in our country.
Ask us that PF Kukaya Kaito Vacharam.
Hakuna kuu yakaitwa because the civilian authority remained in place. There was no overturning of the state. There was no overturning of government. Which is why you feel the elected governing party still in power.
Eko panyaya yekugadzwa kwemutungamiri wenyika vaCharamba, mukatudza kuti urongwa hunenge huchifamba sei?
One PF, the party yemutemo, where we can't be seen to be the party that undermines the very constitution to which it was party to its drafting. Mutemo wedu unoti kana maresults maelections aanaunziwa particularly paresults epresidential tinofanira kupa mukana wemazuva manomwe kuitira kuti vane nhunha dzavo vanoda kuenda kumatare vawane mukana wachona iwoyo. Kana vaenda kumatare within the 7 days which are provided for at law, then iwe matare wopinda wedu wotonga tonzwa kuti vanoti kudii. Kana 7 days dzikapfuura pasina aenda kumatare, tobva tati nzira yachi nzira igumbu, tobva taprofida kuita chi inauguration yemukuru wenyika.
Mutauriri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaJoy Charamba vachitaura vari parunare muHarare. Imwe nhengo yevechidiki yebato CCC vaombera inhende vanonzi vakapambwa muHarare vakaitwa kafira mberi ndokunokandwa musango rekumapinga kumashonaland west. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri weCCC kubazi revechidiki vaSakozi Chuma kuti tinzwe zvakaitika.
Akatorwa nezuro kwaanga ari kunzvimbo yeJozodhia akanorohwa zvakaipisisa nevatinofukira kudzinga vanhengo dzezanu PF kana kuti mastate agents. So nhende akazowanikwa kunonzi kumapinga kuchienda kuchinoiko ndokuba akanosiya araswa uye akarohwa akakuvara.
Pari zvino ari kupi?
Pari zvino ari muhospital ari kurapwa.
Pane vakaonekwa here vachimupamba zvakafamba sei chaizvo pane zvamuri kunzwa?
Pari zvino tisakatsanangudzi kuti vakamupamba ndeanani, asi kuti information yatinayo ndeyekuti iye akatorwa aine umwe anga ainaye anonzi famili mukusani. So mafoni avo akatorwa asi atakwanisa kuti tibatane nawo kuti ndezvikawanda, asi kune vakakwanisa kuti tivamubatsire information yatinayo ndeyekuti ari zvinhu pachipatara uye ari kunzi akainjekitiwa zvinhu zviri poisonous uye akakuvara zvakaipisisa.
Yamhangarwa here kumapurisa uye vari kuti kudii?
Nyaya asati aziva kuti yamhangarwa here, asi sezvatinoita pamakesi ose akatasiwa aya tinoenda kumapurisa kunomhanyara. Ndozviva kumashure tinovangozhinji vei vakatorwa kusanganisira muzvare Johana Mumbira naCisina Chimbiri. State yekutanga yatinoita kutozivisa mapurisa.
Tichitarisa kune minhengo dzebato reCCC, zvinhu zvakanyatsogadzikana here munyika umu? Zviri kufamba sei?
Chandikangotaura mukoma Blessing ndechekuti zvinhu kubva zvatabva kumaelections, kana kubva zvatanga nyaya dzemaelections build up nekuenda kumaelections, uye zuva remaelections uye post election tabva kumaelections zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Makaona kumashure uko tine vamwe vatigiri vedu vakatourawa, then makaona futi musi wemaelections neo nhengo dzedu especially kumaruwa dzaityirwa dzaitorwa. Tozotiwa after elections tivazhinji nhengo dzedu havasi kuraramba, havasogara mudzimba, vasigara mumasango, vari kugara vakawanda nekuti vari kuvhimiwa nevatinofungidzira kuti mastate agents achishanda nenhengo dzezanupf.
Mutauriri webato reCCC kubazi revechidiki vaStephen Sakozi Chuma vari parunare muHarare. Asi tabatawo mumwe wechidiki muZanupf Youth League vataura ikandishaya kuti tinziwo divi ravo pane zviri kutaurwa navaChuma zvekuti bato ravo rinogona kunge riine chekuita nekupambwa kwevanhu.
Mangwana tinoenda kuretain yavamunangagwa yekuhwina zvine mutsindo kwavakaita maMP edu akahwina zvine mutsindo, tikaita 92 makansela akahwina uncontested vashaya anovakwikwidzane nawo ekusarongeka kweCCC, tikaita 10 maprovincial kansela akapinda mublawayo pasina zvekugovana nekuti CCC nekusarongeka haina chayakaita. So pfungwa yedu yezvino netarisiro yedu iri pakunohwina maelections. Hakuna munhu anoabjadhita kana anganzi arova munhu wapedza kuhwina election. Tinenge tichizviitirei? Dai kuri kunzi vagadzira nyaya dzavo idzi before election pamwe dzaiwana vanoteerera, asi nepatiri yezvino pataitwa makorokoto nesadhagi yose nehivi yose nepasi rese hatinei nazvo.
Asika vamwe vari kuti musadhaki hamuna kubatanawo, vamwe havasati vakorokotedza vamunangagwa tichitarisa kwakaita sekuZambia, uye vamwe vanenge vari kuti havasi kuuya pakutoreswa mhiko kwavamunangagwa.
Tinotarisa inonzi majority kana Namibia yakorokotedza, South Africa yakorokotedza, Angola yakorokotedza, Malawi yakorokotedza, Mozambique yakorokotedza, DRC yakorokotedza, Rwanda yakorokotedza, atichatarisirei Zambia yoga. Tinozviziva isu semutangano weZanupf vakatingereite hatina kumbohwina ne100%. Tinongoreva chete kuti kune vamwe vasingatotsinge, asi kuti tinobuda neruzhinji. Saka zvekuti kune umwe chete ari kutemwa nemusoro nekuti vari kumubvunza kuti zvakada kupa mari naiwe yekuti ubvise Zanupf, waitadzanei? Tinongomufananidza navanezve mwana wasa vakambozviedza kuti kana hatinei nazve.
Asi tichitarisa iyo panyaya yevanhu vari kunzi vari kupambwa voitwa kafira mberi, mapurisa afandirunga achi sunga here vari kupomerwa vacho kana kuti vamuri kuti vari kureva nema
aiwa kana paina ari kupomerwa ari kuzikanwa ngapangoita anosimuka oenda kumapurisa ono reporter kuti tina nhingi weda abiwa tirikufungidzira kuti abiwa nanhingi asi mubvunzo wangu uri pakuti isu takahwina sarudzo chii tingange tiri chikonzero chepita mhirizhonga
mumwe wechidiki muzanup f youth league vataura ikandishaya vachitaura vari parunare muHarare iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Va Bill Richardson avo vakamboita governor wedunhu renew Mexico muAmerica vakashaya nemusi wechishanu kumba kwavo kuMassachusetts vainge vave nemakore makumi manomwe nemashanu ekuberekwa uye vanonzi vakashayikira kuhope vakambomirirawo America kuUnited Nations mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vatenda zvikuru vaRichardson nemabasa avo vachiti aive munhu akazvipira mumabasa ose aaiita vanhu vemuAfrica vanodarika bhiriyoni imwe chete kana kuti 1.3 billion vanonzi vakatarisana nedambudziko rekushanduka kwemamiriro ekunze Africa iri kuita musangano wayo wekutanga wezvemamiriro ekunze kana kuti Africa Climate Summit. Musangano uyu uri kutanga mangwana kuKenya. Asi nyanzvi dzakawanda dziri kupinda musangano uyu dzinoti Africa haina kunyatsogadzirira kumatambudziko anosangana nekushanduka kwemamiriro ekunze. Semuenzaniso vanoti hapana anonyatsoziva kuti chii chingaitirwe varimi kana pakaita nzara inenge yakonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura makatirira kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC
Nokutambira nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi muchirongwa tina
Muna Brenda Mudzimu anobva kuAlbinism Data Dream Initiative formerly Miss Albinism Zimbabwe Trust.
Muzvari Mudzimu pane zvirongwa here zvamuri kuita pari zvino zvamungade kuti vanhu vazive?
Okay, pari zvino tiri kuronga iyo inonzi Mr. and Miss Albinism Founding Africa. Iri kuitwa musi wa 14 October 2023 kuHarare International Conference Center.
Mungatudza kuti urongwa hwamira papi pari zvino?
Urongwa pari zvino tingati tapadanho repamusorosoro. Vanhu ndingangoti vari kugadzirira ivo vari kubva kunyika vachiuya kuzoparticipata kuZimbabwe. Also takakwanisawo kuwana venue Harare International Conference Center yatakakwanisawo kusapotwa neNet One Zimbabwe uye tinotenda zvikuru nerutsigiro rwavari kutipa nevamwewo masponsors vakauya on board like tichitaura iyo Harare International Conference Center tichitaura Highlands Legacy and Apartment 3KTV uyezve pamwe chete neSendwood Lodge Wedding Center
pane vari kuda kuzokwikwidza vangani vazvipira kana kuti vatokuudzai kuti vari kuuya
okay so far pane nyika 10 dziri kuparticipata tine vanhu vari kuti vari kuuya vanenge vari 17 kubva kunyika idzodzo tichisanganisira kuti vasikana 10 vakomana iko zvino tingati vave 7 nekuti pane vamwe vakasiyira panzira kusanganisira uyo aibva kuLesotho akazviuraya akadimbudzira upenyu hwake
aiwa tine urombo nezvakaitika izvozvo saka vanenge vachida kutenga matikiti ekuuya kuzoona tsvarakadenga nevakomana ava vanoawana kupi
matiketi vano awa wana tingati kuma offices ABA Albinism Gate Green Initiative kuna first day phone moyo panisi pa Galaxy Mall totiwo kuma kivi evan wakati sponsor kivi Taura Wedding Center ano wani kwa o along Robson Manika uyeze wano kwanza kuwana pa 49 Cook Road kana kuchikuwa Harare Club Hotel ano wani kwa she kana kuti vanotibata pa namba 0 na 2.
Muna zere nambedzi.
Wongo, vanotibata pa 0778-165-695, 0778-165-695, kana kuti 0712-153-880, 0712-153-880.
Mungatu uzo kuti sei makwikwi aya akakosha.
Ini zinati makwikwi aya akakosha. Nekuti anobatsira vanhu vanorarama neusope kuti vakwanise kuzvimiririra, vakwanise kubuilda their confidence, uye zvese zvatinoziva tese isu seAfrica kuti nyika dzinenge ana Malawi, ana Zambia, vanhu ava vachiri kurasikirwa neupenyu nevanhu vanobhilivha kuti vanounza luck kana kuti vanounza upfumi mukati neupenyu hwavo. Saka unotoona kuti zvinhu izvi zvakatikoshera kuti tinge tichiita mutambo uyu, because it's a way of raising awareness and zvinotibatsira kuti vanenge vachiratidzira zvipo zvavanazvo.
Mungati zviri kutambirwa sei munyika?
Tingakoti zviri kutambirwa zvakanyanyisa and vanhu vakawanda vari kutarisira chirongwa ichi kuti tive chinenge chichibudirira. Kungoti zvako nyaya yesponsorship inyaya iri kuti netei, because ichi chinhu chihombe chinoda rubatsiro rwakanyanya, rutsigiro rukuru.
Vanoda kubatsira mungati vangabatsire nezvinhu zvakaita sei? Ndepapi pamuchiri kuti parikuda kuti pagadziriswe?
Vanokwanisa kutibatsira zvatingataure isusu, like macrises munoziva kuti, like for example, ngatitaure nyaya yemis Zimbabwe, ngatitaure nyaya yemis South Africa. Munoona kuti macrises avanopiwa macrises ane udzamu wakanyanya, tichitaura kuti vamwe vanotohwina zvinhu zvinoita mota, vanotohwina dzimba. Isusuwo sevanhuwo vanenge vachiita Mr. Albinism Southern Africa tinenge tichitarisirawo maprizes ane rutsigo sezvinongoitika kuvamwe vese. And uyezve ine support, like for example, tichitarisa kuti zvinhu zvinenge ana lighting, ana stage, ana kuti vanhu vachikwanise kuva chinhu chikuru, ngachisava chinhu chekuti vanhu vanonzwira tsitsi pamusoro pazvo, because isusu tiri kutaura kuti we also deserve better standards kana tichiita mitambo yakadai.
Aiwa, tinokutendai zvikuru muzvare Brenda nekupinda muchirongwa chedu chanhasi.
Maita basa mukoma.
Manga makateerera kubva kuna muzvare Brenda Mudzimu, vanoshanda nesangano reAlbinism Dare to Dream. Aiwa, amawadiwa, nambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Tosangana zvakare svondo rinouya. Iko zvino tochienda kuchirongwa chamunofarira zvikuru cheReligious Forum chatinopakurirwa naTanonoka Wande.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa
simba. Makadini kwa vatereri, tasangana zvakare muchirongwa chedu chezvechitendero. Svondo rapera, umwe mutereri akabvunza pamusoro pechirayiro akatiwo mushure memashoko amufundisi anoda kunzwawo kubva kuvatereri. Naizvozvo ngatinzwei kubva kumutereri wekutanga wanhasi.
Kwazivai mukoma Tanonoka Wande.
Makadiniko uye ndiri kutaura nani?
Ini ndoitwa mukoma Brighton Muchoko kuno kuHeadlands kwaRusape.
Tipeiwo pfungwa dzenyu mukoma Brighton.
Ndoda kutaura pamusoro pemubvunzo wakabvunzwa nemutereri, nechitenda zvine mhinduro yakapiwa namufundisi Kapfumvute panhayo yechirayiro. Ndinonzwisira ini kuti kudya chirayiro kubva pakuwambwa kwazvakaitwa kumurayiro waMozisi zvichitanga pana Exodus 12 apo waizivira iri ndo wakarayirwa naMwari kuti wadye chirayiro, zvichibva zvarambidzwa kuti vanhu vasiri verudzi rwaIsraeri havana kufanira kudya chirayiro ichocho. Asi zvaive nemaconditions kuti kana ada kuti achidya anofanira kutanga apinda musungano sekuwa muIsraeri yekudzingiswa kuti agone kuzodya chirayiro. Saka ndinoona ndopanotorera mamwe makereke kuti hazvina kufanira kuti vasiri vekereke iyoyo vadye chirayiro. Asi ndinotenda nyasha dzatakazowanirwa pakuya kwakaita Kristu Jesu kuti takaitwa rudzi rumwe chete tisingatarisi nawe madenominations kuti uyo unopinda chechi yakati unopinda chechi yakati asi vese vanotenda muna Kristu wakafanira kusangana nemuviri neropa rake kuburikidza nenzira yechirayiro ichocho zvizvanotaura pana John 6 from verse 47 ichitsanangura kuti ani nani asingadyi muviri wangu ani nani asingamwi ropa rangu haana sungano neni haana upenyu husingaperi saka munhu wese anotenda muna Kristu akafanira kuti adya akasununguka chirayiro paasvika chidyiwa hazvinei kuti pachechi pake here kana kuti hapasi ndokingana zvoitwa nenzira chaiyo yaKristu ini ndinotenda hangu baba vandi ndokuwedzera kwandinako
tochienda kwamurehwa uko makadiniko mukoma Ishmael Kawenda
makadini mukoma tanonoka ndinowirirana zvikuru namufundisi kapfumvute minduro yavapa ichivo inova inobva mumagwaro sezvo Jesu akataura kuti itai izvi nguva dzose kudya muviri wangu nekunwa ropa rangu chii chitsidzo chekurangarira mabasa akanaka akaitwa najesu handione pane chakaipa pakuti pese pewasvika kana ukapiwawo chidyo chacho wodya hapana kana chakaipa
tinotenda mukoma Ishmael Kawenda zvino tochienda kuna amai Kumire tinzwewo rondedzero yavo
makadiro pastudio 7 vateereri vese vechirongwa ndoda kukumbirawo kutaura kuna budhi avo vakaenda kucheche yeanglican vakasvikogamuchira chirariro asi ivo vasina kunge vaziva kuti zvinofambiswa sei indoona sekuti hanzvadzi yangu yakakanganisa audaro kana uri muenzi kumba kwevanhu unosvikoita muenzi wotanga wanzwa mitemo yepo kuti inofambiswa sei then wozoti woita zvinoitwa ipapo ipapo futi mukati mechechi imomo mune vakawanda vasingagamuchiri because pane maconditions anoita kuti vanhu vagamuchiri kana kuti vasagamuchiri zvakafanana nekuti munhu akaroora nyange dai ainge agara achitopinda chechi iyoyo asi asina kuita muchato wemuchechi imomo anotombomira kugamuchira wozoti wachata wabatanidzwa muchechi then wozotanga zvekugamuchira saka muchechi yeRoma kana muchechi yeAnglican mune vanhu vakawanda vanotosara vakagara vamwe vachinogamuchira avo cheto vanenge vaine zvikwanisiro zvinoita kuti vakwanise kugamuchira vane zvakakwana vanoziva minamato yese vanenge vakachata ndo vanoenda vachinogamuchira nevana vadiki vayo vasati vapinda muwanano vanotangira futi pa12 years ndo pavanotanga kugamuchira ndokungovadzidza katikizi mhozi vaminamato yese nezvese zvinodiwa mitemo yecheche mitemo yamwari zvese wozotootanga kugamuchira
saka amai Kumire umwe wedu uyu akakanganisa here kutambira chirayiro kwaakaita
akatokanganisa vakatokanganisa hanzvadzi ipavo chero mufundisi pakutaura kuti hauna kukanganisa handifunga kuti ndizvozvo mufundisi because chechi ipi neipi zvayo ine mitemo yayo yakasiyana-siyana
aiwa tinotenda amai Kumire nevateereri nemashoko enyu ndichitivo ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi ngatisanganei zvakare svondo rinouya mune chimwe zvechiro zvechitendero kana muinzwa kana zvechitendero zvamunoda kugovana nevamwe vateereri tumirai maaudhio enyu pawhatsapp number dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140 ndini tanono kawande ndichiti mosara zvakanaka vateereri
aiwa tinotenda zvikuru tanono kawande uye tinotenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino tombotarisa zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi Chicken Inn 2 Highlanders 0 Cats United 0 Black Rhinos 0 sezvo nguva yedu yapera regai timbotarise musoro yenhau zvakare vakasarudzwa kuti vatungamire nyika musarudzo dziri kushorwa nevakawanda pasi rose vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kutora mhiko kuNational Sports Stadium muHarare mangwana asi mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti zvakakosha kuti munyika muitwe nhaurirano nekuti sarudzo hadzina kubuda zvakanaka
tashuka kumagumo ichirongwa chedu anokoneka enemfaro njini wenyu Blessing Zulu ndokusia mina Gibbs Dube munauze isindebele. So we